mutongo wakakoshesa not only mu South Africa asi kutoti pasi rese nokuti asa zvamboitika mu Africa kuti tiwane nyika inotaura kuti Rome Statute ye International Criminal Court inoti iyo vanhu vanoparadza mhosva zvikuru dzinenge dzakanangana nedzematonge gwenyika kana vakapinda mune imwe nyika vasungwa hatisatambozviona muAfrica zvichiitika pasi pomutemo uyo weRome Statute of the International Criminal Court. Saka ndoko kutanga mutemo wakakosha zvikuru nokuti vazhinji vanoparamura dzimhosva dzakaita sokushungurudza vanhu muZimbabwe vanova ivo maministers nevamwe vari mugovernment, dare resupreme court of appeal rataura kuti zvinozikamwa kuti vanouya muSouth Africa kazhinji vachiuya havo vachizvifambira kana kuti vachiinga zvemabhizimisi kana kuti vachiinga zvematonge gwenyika noushamwari hwavanenge vanako neSouth Africa. Saka vari kuiva nhivava vakaparadza mhosva dzakaita setocha kana kuti rape, chese chese chinenge chichingova nokuita nekushungurudza vanhu zvakakura zvikuru nenyaya dzematongerwo enyika. Vanhu vanofanira kusungwa kana vachinge vauya muSouth Africa. Zvinhu zvinofadza zvikuru nokuti nyaya iyi takabvirira nayo kare kubva 2008. Takatraya zvimwe zvinhano zvakaita seAfrican Commission yakaotaura kuti inini ndakatochwa muZimbabwe uko zvino hatina chatati taona chaitiwa nedecision yeAfrican Commission yakatoi iyo vanhu vakanditosha vatsvagwe vasungwe muZimbabwe. Saka Zimbabwe government haisati yatingati haisati yaita implementation yedecision yeAfrican Commission.
Munoona here imi hurumende yeSouth Africa ichitevedzera iwo mutongo wapiwa nedare repamusorosoro?
South Africa inova yakasiyana zvikuru neZimbabwe panyaya dze zvinhu zvekodzero dzavanhu. Tinotarisira kuti tichawana kuita zvataugwa nedare resupreme court.